Yo Pablo Fidel ndapindira pa mushroom tamuka takabudira mu lockdown saka tinenge corona musati pechirwere kasitoda corona yamwari takapinda vakadipira chititi kudzidzira ndokupa takanda joka mango mama keke ende ndino mabeka kufadza vandu kunge magetsi adzoka baba wanda I flow msango ndaivhoka vakufungidzira kuti ndicha broker ndaive ndiri single mandichitsoka takarova chingoma ndokubva vastroka zvakavashoka
incoming
nekuti mabhazi tine mamwe ekwamupfumi imamo mukupinda vaizvitava bvumi mabhazi tine makopolo akanetsa mazupu ari kufamba nezvimwe zvichaburwa mabhazi tine mamwe maindakepi ugara vamusoro toita kunge kepi mabhazi tine mamwe ekwamunhenzva imamo mukupinda veti hatimbonaza ndoseta monaki ndopiwa mamaxi faninga nike ndiri kudiwa nanamagi nekuda kwemike kungosvika kwangu vese voenda kustrike ngoma dzichirira kopakabhana ndaiswa mudenga faninga bhana ndiri kudiwa nemajaya zvese ne ndine mutengo wangu ndega faninga savana ndanakidza madrese ndatiktok kunakidza kwacho iwe chepuchopu handiti vaiti mfana uyu alume mwari hatongerwe naimi varume mfana uyu alume mwari hapikiswe naimi varume nekuti mabhazi tine mamwe ekwamupfumi imamo mukupinda vaizvitava bvumi mabhazi tine makopolo akanetsa mazupu ari kufamba nezvimwe zvichaburwa mabhazi tine mamwe maindakepi ugara vamusoro toita kunge kepi mabhazi tine mamwe ekwamunhenzva imamo mukupinda veti hatimbonaza zvepresha kunge parengi ndotora mari kunge bhengi motondakasevha kunge power bhengi handisi supa kasi vese vapahendisheki handiti raiti
mfana uyu alume mwari hatongerwe naimi varume
raiti
mfana uyu alume mwari hapikiswe naimi varume
nekuti mabhazi tine mamwe ekwamupfumi imamo mukupinda vaizvitava bvumi mabhazi tine makopolo akanetsa mazupu ari kufamba nezvimwe zvichaburwa mabhazi tine mamwe maindakepi ugara vamusoro toita kunge kepi mabhazi tine mamwe ekwamunhenzva imamo mukupinda veti hatimbori nanzva